Zokuthi awuyithi unezizathu zinorwado chaizo athanga again violence again inyaya yagara irinkobo hate magangs asikuda hurumende iripo right now yava Henry saka zvavaita vaataka ndofunga even presidential palace nemapolice stations handingangoti vari kungoataka magovernment institutions in an effort kuti vavise Henry from power vari kutodi Henry anofanira kubva mupower kana kuti aite iya inonzi power sharing saka ndonyaya iripo ende Henry wacho hapo munyika haasi kukwanisa kuti adzoke munyika angaenda kukinya kuno arenja nyaya yekinyeni peacekeeping force kuti uye kuhaiti nyaya yacho iri kunetsa futi kukinya ikoko saka paatazama kuti adzoke audziva kuti hakuzi safe kuti adzoke munyika
tiri kuone zvivamoyo kuti heiti yava nenguva ichinetseka nenyaya yehurumende uye nerunyararo mukati menyika yacho iko zvino mune hurumende here muhaiti
hurumende yacho ndiyo yaHenry Henry toziva kuti akaapointwa pakafa Moise ndofunga 21 angari purezidendi akaurayiwa naiwo magenga iwawo saka uyu Henry akabva aiti apointwa haana kungoelektwa Henry akaapointwa kuti sort of a transitional period kuti agadzirise maelections saka ari kutoti iye angatori in the process yekuti agadzirise maelections a2025 but magangs haasiri patient manje because magangs aya iwo ari kutoti angatove izvozvo iye Henry wacho because havachadi magang aya toziva kuti akazira kare from the 1950s we know kuti uyu angari dictator uyu Francois Duvalier ndiye akatanga zvemagang aya paakacreata yaizi matontoni makute maparamilitaries akacreata kuti achiti anoda kuvashandisa kuti arwise madissidents saka paakadisbandwa maparamilitary aya haana kuzodisbandiwa mushe saka vakazocreata mamwe magang from maparamilitaries iwawo saka ndosaka tichiona nyaya yacho iyi haisi kupera inyaya yakabva kare yekuti vagare magang aya achirwisa state government
vamoyo zviri kuitika muhaiti izvi zvatiri kuona zvinogona kuvhiringa here zviri kuitika muamerica uye sei
zvinogona kuvhiringa because inyaya yekuti manje paita hondo panapa pahaiti zvinoratidza kuti haiti government yacho haisisipo for sure yakakolapsa kwangosara kuti mapurisa nemilitary kutraya kurwisa magangs aya saka zvichareva kuti marefugees achatiza tagaratidza kuti kune problem already paborder nenyaya yemarefugees especially marepublicans vava kuti marefugees haasi panobvumbudzwa kuti auye kuamerica saka since haiti iri padhuze neamerica tichaona vakawanda vachiuya vachitraya kuti vatize zviri kuitika kumusha kwavo of which kunoku zvichatanga imwe conversation takuenda kumaelections tichanzwa nadonald trump kuti Biden ari kuvhura mabhodha achiunza mbavha nemagangs ari kubva kuhaiti saka nyika haisi safe so yeah it is going to become a political issue pamaelections